Mumwe wevanhu ava Mushare Rudo Magwanyata avo vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanasikana Shamwa yemwanasikana vati kuvharwa kwezvikoro kuri kupa mukana wokuti vanasikana vaite zvepabonde nekubata pamuviri.
Rinora 2022 tine kushungurudzika nekutya zvekare nekuda kwekuti mukuvharwa kwakaita zvikoro uku tichawana vasikana vakawanda vachiita pamuviri nekuda kwekuti vasikana vari kuita zvepabonde vasina dzidzo dzavo, vasikana vari kuita zvepabonde vasina kudzivirira.
Muzvare Magwanyata vawedzerawo vachiti kuvharwa kwezvikoro uku kuri kuwedzerawo kusarira shure kwevana vanobva kumhuri dzinoshaya avo vasiri kukwanisa kuita zvidzidzo zvepamadandemutande.
Kuvharwa kwakaitwa zvikoro maticha vadzidzisi vakawanda vari kuitisa maextra lessons anova ari kuda kubhadharwa mari. Iyi mari inowanikwa vamwewo vanobva kumhuri dzisingawane vasingakwanisi kuibhadhara. Tine zvekare nhau yekuti mamwe malessons iwayo ari kuitwa pamafoni paintaneti. Tine vane mafoni asingaende paintaneti, tine vane vasingatokwanisi kutenga data rekuti vaende pamhepo pachona pamasaisai. Tine vanobva kunzvimbo dzisingatobatini emasaisai emafoni zvakaita sana econet nana net one iwayaya havasi kuwana dzidzo dzavo munguva inoyi. Panozovhurwa zvikoro mudzidzisi achadzokere kumashure akutofambira mberi nepaakasiyira kumaextra lessons zvekuti ava vakanga vasiri kuya kumaextra lessons vakanga vasiri paintanet learning vakanga vasina masaisai ekuti vaende paintanet havachoto vakutoendera mberi nevamwe zvakadzidzwa nevamwe kumashure havachatozvidzidziwo zvinovakanganisa ivo mukudzidza kwavo.
Imwe nyanzvi munyaya dzebudiriro yevana amai Chinga Govati vatiwo kunyange hazvo zvakakosha kudzivirira denda recovid-19 hurumende inofanirwawo kuzadzikisa kodzero dzevana dzekuwana dzidzo.
Kuvhara kunenge kuchiita hurumende zhinji kuti vanhu vasanyanyofamba kana kuti vanhu vasaite mabasa uye kuti vana vasaende kuchikoro zvinewo zvazvinokanganisa kunyanya vana vanenge vachienda kuchikoro. Tinenge tichiti patiri kuita matanho iwaya zvakakosha kuti titarise kuti zvakanakira vana ndezvipi tobva tazviisa pachikero nezvekuti zvinovaipira zvakanyanya kusvika papi.
Amai Govati vakurudzirawo kuti muzvikoro muiswe zvekushandisa zvakakwana zvinoita kuti zvikoro zvikwanise kurwisa denda recovid-19. Munyori mukuru musangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vatiwo mushure memakore maviri denda iri ravako vanga vaine tarisiro yekuti hurumende inge yagadzirisa nyaya yezvikwanisiro muzvikoro pamwe nenyaya yemihoro yevadzidzisi.
Tikati isusu hatizivi kuti denda richapera zvarini, toramba zvekare tichiti vana ngavasadzidze kana denda ririko. Nyika inobudirira zvisei? Nyika inofanira kubudirira nenyaya yekuti dzidzo iri kunge ichienderera mberi. Dzidzo inoita kuti nyika ibudirire, nharaunda dzibudirire, uye vana vachone vange vachibudirira zvekare. Saka tiri kuti hurumende ngaigadzise zvese zvinofanira kuitwa nekukasika kuti vana vange vachidzokera muzvikoro. Chimwezve chinofanira kunge chitogadziswa zvakanyanya inyaya yemuhoro yevarayiridzi, nekuti chero zvikoro zvikanzi zvavhurwa varayiridzi vasina muhoro, varayiridzi havadzokere muzvikoro. Saka taakutoona kuti pamwe haisi nyaya yedenda recovid-19 chete, inyaya yekuti vanoziva kuti zvikoro zvikanzi zvivhurwe vasati vagadzisa nyaya yemuhoro, hakuna varayiridzi vanouya.
Mutungamiri wesangano remedical and dental private practitioners of Zimbabwe Association, Dr. Johannes Marisa, vatiwo chirwere ichi chadzikira zvekuti zvikoro zvinogona kuvhurwa.
Kana kuti tichivheneka dzinonzi statistics dzecovid-19 panguva ino, ndinoona sekuti iko zvino yava nguva yekuti zvikoro zvivhugwe kuitira kuti vana vedu vasaramba vakagara kumba. Nokuti kugara kwavaroramba vachiita kumba tokuona kuri pamatambudziko emusikanzwa, matambudziko ekunguva, vanhu vatojarira kuona matv, matambudziko makraimu rate chaiko yatokwira. Imwe inobva kuvana vechikoro, vamwe vari kusora vachiita zvokumadoro, vamwe vari kusora vachiona mafirimu aya asina kunyatsokunaka nenyaya yekuti havasi kuenda kuchikoro, vashava zvokuita. Saka covid-19 iko zvino tiri kuona mastatistics dzayo akuratidza kuti yaakuti dzikirei. Pasi zvenyange tikatarisisa nhoroondo yecovid-19 tinoona kuti kuvana vadiki hainyanyi kukonzera ukasha hwakawanda.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo sebazi vachitevedzera zvinenge zvataurwa nemutungamiriri wenyika.
Isu tinomaonero edu kamaonero apurezidend hatingambofi takambotaura zvinoenda againesti zvataurwa napurezidend.
Asi mukuru anoona nezvecovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti vadzidzi nevarairidzi havazopindi mudambudziko rechirwere checovid-19. Hurumende yakawedzera nemasvondo maviri kuvharwa kwenyika izvo zvakaita kuti zvikoro zvisavhurwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.